brow yanguwa yakanaka it late but zvanonaka kuti yauya nguva ino hayo I think varimi vanorima mbeu dzechimbika kuibva short term varieties vanokwanisa kuwana because variety yenge inoroka zvakanyanya and yenge inoroka futi kuti vamwe vasina varima ndobva mbura yamboenda kubva zvatadza kumera zvakanaka saka vazhinji vakuita repeat kudyara saka tinovimba kuti it will be good season and vazhinji vacharima zvakanaka tinotarisira kuti haa inotipa chance
mvura yamuri kuti yanga yanonoka yevaziswa yakanakira matunhu api kwamungaona kuchisvika zvirimwa zvakanaka
especially maareas anodziya kunana region 3 region 4 varikuwa zvakanaka
tinonzwa mumatunhu akawanda zvikuru kumatevereland nekumidlands vanga vakuchemawo kuti mombe hadzisina chekudya pangatarisirwa here kuti zvipfuwo zvinogona kubepura zvichimuka
zvipfuwo zvinomuka zvinomuka asi still dai varimi vaencaragedwa kuti vatemire dzimwe mombe kuti ibini bak kana yaita mvura huswa hunosara mombe dzinowanisa kuwana dzizorarama zvakanaka asi it's a good relief in terms of zvipfuwo chinhu chetatidai tadzidza muzimbabwe ndechekuti icho kana huswa hwambouya hukwana yakudai zvi dai taikwanisa kukohwa huswa kuve nemaprograms anocheka huswa tichihuchengeta tibhere huswa kuita kuti mangwana dzigodya futi kana dzaachirimo chakashata pane chimwe chapfuura chine chie chakashata zvakanyanya fani napo nemvura inonaya iyi huswa hunochimbika kukura zvakanyanya zvokuti munhu hazvino dzinedzaregeni dzakapona zvinobva zvaita zvakanakanaka
tinombonzwa muchikurudzira varimi kuti vanga vachidyara mbeu diki dzakaita semapfunde zviyo nezvimwe kuitira kuti mwaka ukashanduka sezvanga zvaakutarisirwa kuti mvura haichanaya vanhu vanogona kurarama makaonawo here varimi vachitambira kurudziro iyoyo yekudyarwa kwembeu diki
ndirekunwa kuti zvakanaka chaizvo kuti dai varimi vakwiridzirwa kudyara mbeu dzinokwanisika kurarama ibini mvura yakachimbika kuenda zvayo zvakabva zviyo mapfunde mhunga chibage chiya cheshort variety chinochimbira kuibva chiya chinochimbira kuoma but chinonetsa imwe nguva muzimbabwe mitemo inoiswa nemasabhuku pamisha umo vanobva vativo kana june akangosvika voti mombe ngadzitsairiwe mombe hadzichachengetwa vanhu vongosaira because vanhu chiyachirimo saka vanenge varima late vayava zvikanonoka kuibva tine dambudziko government ngaichimbirisa mutemo unotiwo mombe hadzifa kusairirwa kuti dzinosairirwa mombe ngadzive kufudzwa kuita kuti minda yavanhu irege kudyiwa
mvura iri kunaya iyi ndeipiwo yambiro yamungapawo kuvarimi nokuti tinoona kuti vazhinji vanogona kurasikirwa neupenyu vachitorwa nemvura munzizi dzakazara kurohwa nemheni nezvimwe zvakadaro
ini ndinoona kuti dai tapa kurudziro kuvanhu kuti ngatiedze kungoyambuka nzizi dzakazara kungorarawo nekuswera usinga take marisk kuti haaryai ndingoyambuka ndiende uko haaryai ndingodai mombe dzangu dziri mhiri uko ryai ndinotora zvatiregai ndinodai nekutiwo zvakare tingochenjera pakukutu hapaurai kana ukangaona rwizi rwazara ukangawaonawo puda hazviitiki kuti payambukike ingochenjererawo but moreso indoda kukwidzira varimi kuti this time it's too late vane minda yekurima still ngavarime tiwane zvinotibatsira